Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 10 2016. Makateerera ku Studio 7 ndepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya yatafambira pano pa Town House. Ndeye kuti tauya kuzogunun'una neuri huri kuitwa watanzwa huri kunyorwa mumapepa wekuti mari hatisi kuziva kuti dziri kufamba sei.
Vagari vemuHarare voratidzira pamahofisi ekanzuru paTownhouse nhasi vachiti havasi kufara nenyaya dzeuori. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu rokurudzira kushandiswa kwenjanji mukutakurwa kwezvinhu kuti zvinhu mimigwagwa zvingowo zvichifamba zvakanaka. Upenyu hwoomera vagari vemuchinhoi zvekuti vakawanda vavo vave kurarama nekutenga kana kutengesa zvinhu zvekudya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vemuHarare nhasi varatidzira pamahofisi ekanzuru yeguta iri vachiti havasi kufara neuori hwavanoti huri kuitwa mukanzuru iyi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vagari vemuHarare vasvika pamahofisi ekanzuru paTown House zuva roro ranhongonya vachiimba vachiti havasi kufara neuori hwavanoti hwapfunya chisero mukanzuro yeHarare. Varatidziri ava vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvichitsoropodza nyaya yeuori pamwe nekusatakurwa kwemarara munzvimbo zhinji dzeguta iri. Mumwe wavanga vachitungamira kuratidzira uku vaGeorge Makoni avo vanoshanda nesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe vaudza meya veHarare vaBernard Manyenyeni kuti havasi kufara nenyaya dzeuori dzavanoti dzanyanya mukanzuro yeguta. Nyaya yatafambira pano paTown House ndeye kuti tauya kuzogunun'una neuori huri kuitwa watanzwa huri kunyorwa mumapepa wekuti mari hatisi kuziva kuti dziri kufamba sei. Pane mari dzakawanda dzinosvika 6,000 dziri kupiwa vanhu kuti vaende kumaholiday. Pane mari dziri kunzi dzeschool fees kwozoti top management vari kupiwa mari yakawandisa asi service delivery isiri kufamba zvakanaka. Mvura hakuna, marara haasi kutakurwa, migwagwa haina kumira zvakanaka asi mari yakawanda iri kupiwa kuvakuru vakuru vakaita saana Josephine Muwe. Saka sevagari tiri kutaura kuti izvozvo hatisi kuzvida, zvinhu ngazvigadziriswe chi zvakanaka. Kana munhu atadza kuita zvakanaka ngaangoteera vamahati meya. Ndiyo nyaya dzatiri kutaura idzodzo kuti zvinhu ngazvigadziriswe.
Mumwe wevaratidziri ava vaDanford Ngadziwore avo vanoshanda nesangano rehashtag tajamuka vatiwo havasi kufara nemari dziri kupiwa vakuru vakuru mukanzuru kana kuti maallowances.
Panapa kune masendas mawiri ekanzuru, one iri kuGenview panonzi patariro senda neimwe iri kuGenview futi South panonzi pafarmhouse. Kanzuru iri kutengesa mvura ne 20 cents pabucket iri bohota. Asi takabvunza isu kuti why, takabvunza isu why vari kutengesa mvura 20 cents per bucket zvikanzi isusu ibohota imari yekubhadhara magetsi. Saka tiri kuti isusu kanzuri nyasha here $50 kuti ipambe jenareta rekuti ipambe mvura iye chikwanisa kwacho kuti ichiwana mari rekuti munhu aende kuholiday. management.
Vapindura, mapurisa anorwisa mvonga mupopoto abva asvika ndokudzinga varatidziri ava paTown House. Paitika izvi, mapurisa abva asunga vamakoni ndokuenda navo meya akasara asina kutaura naye pavaratidziri ava. Zvichakadai, vamanyenyeni vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori inyaya dzagara dzirimo mukanzuru, asi vari kuedza nepavanogona napo kudzipedza.
Hatina kusarudzwa kuya zvoita uori. Adina kusarudzwa kuya kuzo supervisor worewo watinotunga mirera. Adina kusarudzwa kuya kutsigira woro unoitwa nyangwe nevagari. Kuti handeredu vese, kanzuru ndeledu ngere mese, chatikuedza kuita ndechekuti ngazvifambe zviri pachena, hapange paine chakavandika. Kutaura kwatiri kuita izvozvi ndiri munyuzipepa ranhasi, ndiri kunzi ndakaita woro. Hapana chandakaita woro, ndinongokupai tsamba 1 yakabva kuna minister, ndiye kushandiswa nemacouncillors ese munyika ino. Hapana uore wakaitwa na mea manyenyeni ninye ya Mastens. Zvatinazvo ndozvatakapuwa neministri.
Panyaya yemari dzemaallowance dzinonzi dziri kupiwa vamwe vakuru vakuru mukanzuru. Vamanyenyeni vakurudzira kuti paunzwe makambani asingadyidzane nekanzuru kuti azoferefeta nyaya iyi.
Tripeza kuti pacho parwinyano nongedzerwa uore.
Kunyanya yemasalari iye zvino tiri kuedza kushanda neyekuti masalari yevashandi vepanapa ngaaregedzwe kushandiwa kana kuwekwa panapa. Ngaapuhwe kuve kunze vatiprosesere masalari iwayo. Pane makambani anomhanya nebasa rokugadzira masalari vachibhadhara. Ndivo vari kufunga kuti vangape vimbiso nekuchenura nyaya iyi zvachose kuti vanhu vazive kuti pei dzevashandi vekanzuru kubvira mukuru kusvika kumudiki dziri kushandwa nevanhu vakamirira izvozvo. Ndo chete mukano watingape kuvagari wekuti vaone kuti kwete hatisi kutsigira kuvigwa kwemasalari, hatisi kutsigira kubhadharwa kwemari yakadarika mwero. Tikapa maprofessional vanomanaja masalaries ungave mukana wokuchenura nyaya iyi once and for all.
Panyaya yemarara, vamanyenyeni vakurudzira kuti hurumende gadzirise zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi vachiti marara mazhinji ari kuiswa nevanhu vanotengesera mumigwagwa kana nguva dzebasa dzadarika vachiti vanhu ava vari kuedzawo kutsvaga kuraramisa mhuri dzavo. Vakurudzira veruzhinji kuti vasarambe vachingorasira marara pese pese kuitira kuti guta rigare rakashambidzika.
Tinotenda Thomas Chiripasi. Zvichakadaro vanonzi zvino zvichakadaro vamakoni vanzi vambosungwa vanonzi vazosunungurwa mushure mekubhadhariswa mari yekuita zveundururani inoita madhora 10. Vamakoni vapomerwa mhosva yekuita musarinya pavanhu kana kuti criminal nuisance sezviri pasi pechikamu 42(2) chemutemo wecriminal law codification and reform act chapter 923. Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaobei shava ndivo vanga vakamirira vamakoni. Sangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, iro rinomirira vanobata mabasa emaoko, rinoti zviri nyore kuti Zimbabwe idzike mutemo wezvemabhizimisi unobatsira vanobata mabasa emaoko sezvakakurudzirwa nesangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO muna 2015 ndokunge hurumende yakazvipira kuita nhaurirano idzi. Vanoita mabasa emaoko ava vanobatsirawo mukuumbwa kweupfumi hwenyika. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nesangano revatori musangano waitwa muHarare nhasi. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
VaWisborne Malaya, munyori mukuru musangano rezichiya, vanoti Zimbabwe yakabvumirana nedzimwe nyika kukurudziro yeInternational Labour Organization ILO 204 muna 2015 kuti mashandiro evanhu vanobata mabasa emaoko anofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti vabatsire mukuvaka nyika. Sangano reILO rinoti nyika dzakatora matanho aya zvinobatsira kuti vanhu vashande mabasa nepundutso, huye achiita kuti vanhu vararame zvakanaka, kuvandudzwa kweupfumi, kuchengetedzwa kwevashandi, kuchengetedzwa kwekodzero, pamwe chete nekuwanisa ruzhinji mikana yekushanda. Munyika yeZimbabwe, vanhu vazhinji vari kubata mabasa emaoko, huye vanhu vashoma-shoma ndo vachiri kushandira makambani. VaMalaya vanoti kushandura kuti vanobata mabasa emaoko ava vabatsire mukuumba upfumi hwenyika zvinoda kuti hurumende ishande pamwe chete nevanobata mabasa emaoko vacho.
Ende tinotenda kuti muZimbabwe kana utungamiri hwenyika yedu ukatora vose vemapoka vanoita mabasa emaoko togara pasi kukurukura nezvekuti recommendation ive inobudirira inonza pundutso munyika, inotipa maresults akanaka munyika yeZimbabwe. Nekuti chayakanakira iri kutaurawo nyaya yesocial protection, iri kutaurawo nyaya yekodzero dzevanhu vemabasa emaoko, iri kutaurawo nyaya yebudiriro yenyika, iri kutaurawo nyaya yevanhu vemabasa emaoko kuti vavewo vanodzisawo mugoyo inobatsira kune yatinoti tax. Asi zvazvinoda vanhu vanofanira kuungana pamwe chete vokurukura pamwe chete zvinotwidza kubudirira munyika.
Imwe nhengo yesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaElijah Mutemeri vatsigirawo vakati mushandira pamwe pakati pehurumende nevanobatsa mabasa emaoko akakosha, huye mabasa avanofanirwa kuonekwawo seakakosha. VaMutemeri vashora hurumende vachiti pari zvino chidikwa-dikwa chaiwo mushanduko iyi inyaya yekuti iwane mutero kubva kune vanobatsa mabasa emaoko. Vati nyaya yemutero handiyo yakanyanyokosha.
Tine zvatinogona kuita tega tisina hurumende zvinoita kuti tigone kugadzirisa. Kwoita zvatisingagoni kuita kana hurumende isipo, zvinoda kuti hurumende ivepo kuti zviitike. Kana tikabatana navo zvinofamba, kana tikasabatana navo zviro kwazvo hapana chinobuda. Asi ndinoda kuti ndirambe ndichidzokorora panyaya yokuti zvinodiwa nehurumende iye zvino ndezvekuti vatore matex mitero kubva kuvanhu vose kuti iyo hurumende iite mari nokuti haina mari. Saka isusu chatinoti kutransforma hakusi kutorwa kwamatex, asi kuitwa kuti isusu zvatinoita zvese zvione kuti tigone kupindawo mumabhengi zvinoita vamwe, tigone kuita zvose zvinoitika, tipinde muzvitoro tichitengawo matengero anoitwa, tichionekwa sevagari vemunyika. Saka hurumende ikabvisa nyaya yekuda matex asi ikatarisa kuti tiri vanhu vari kuda kuita mabhizimisi, zvinhu zvedu zvinofamba.
Mutungamiriri wezichiya amai Lawrence Banda vaudze Studio 7 kuti mapato ezvematongerwo enyika akaita mwoyo unoda, huye kuremekedza kodzero dzeruzhinji, zviri nyore kuti Zimbabwe izadzikise chiga cheILO ichi.
Kukaita political will nekucherechedza kodzero dzevanhu kwakajeka muutungamiri hwedu, nekuti zvimwe zvakanyorwa muILO recommendation 4 hazvibodi kana mari inobva kuhurumende. Kungoda kuchinja attitude, kungoda kuita kakuita ka respect, kekurespekta vanhu vanoshanda vasiri employed, kekurespekta kodzero dzevashandi kuti vashandi vachangofaiwa pasina system yekuti vari protected, kungorespekta kuti vashandiwo vari kuzvishandira vari vega vari kuda chinonzi social protection.
Amai Sibanda vati kunyange hazvo hurumende ichigaro shoropodza vanobata mabasa emaoko awa sevanhu vasingadi kubhadhara mitero, vati nhengo dzavo dzinobatirwa mitero zvakapfuurikidza.
So inini ndakatarisa recommendation 204 inoshanda kwazvo ikange taita vatungamiri vakakwana vasina udyire, nekuti iko zvino tikatarisa vatungamiri vanomhanyira kuti tax vanoti informal economy workers ma evaders in tax, but instead informal economy workers vanhu vanozvishandira vanotekswa kakawanda, vanotekswa vachitenga kuwholesale, vozotekswa kana vakuita it's a form of tax kuti kana vakuda kutengesa sitikazi linenge ichiita dollar a day or $2 a day.
Sangano irashoropodzawo hurumende nekuda kuisa mari yemabond notes. Vakati vose sangano havadi kushandisa mari yavari kupa zita remadunhurirwa rekuti bond paper. Sangano irakurudzira hurumende kuti isati yaunza mabond notes itange yaudza zvizvarwa zveZimbabwe matanho achatorwa kana vanhu vakarasikirwa nemari dzavo. Sangano iri rinoti richiri kuyeuka zvakadzama kurasikirwa kwakaitwa vanhu nemari dzavo Zimbabwe payakatanga kushandisa mari dzekunze muna 2009, richiti izvi zvikadzokorodzeka hurumende inofanirwa kusara nechitsvambe chekudzorera vanhu mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vanoti kushandiswa kwenjanji mukutakura zvinhu kunofanira kuve kwakaenzana nekushandiswa kunoitwa migwagwa kuitira kuti njanji nekambani yehurumende National Railways of Zimbabwe zvisasvika pakuparara uyewo migwagwa mikuru yemunyika isakuvare nekuda kwekuva nemotokari huru kana marori akawanda anotakura zvinhu zvinorema. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
So what is Kondo looking down? So come on, honey, and we're looking down. What you do anyway, you can name Paul. Halana, do anyway, halana.
Pakaita mufaro mukuru mukupera kwesvondo rapera pachiteshi cherailway muguta reBulawayo, apo vagumba vakakumikidza zviri pamutemo ngoro dzezvitima 31 dzekambani yeNational Railways of Zimbabwe. Vagumbo vanoti kunyange hazvo kambani yeNRZ yakatarisana nematambudziko akatarisana nemamwe makambani ehurumende akafanana nekushaya mari yakakwana yekuvandudza mashandiro avo, bazi ravo riri kuedzana neparinogona napo kuti rimutsidzire kambani iyi. Vagumbo vanoti bazi ravo haringade kuti riise mutemo unomanikidza vemabhizimisi kana indastry kuti vashandise njanji pakutakura zvinhu zvinorema, asi vanoti vanotarisira kuti vanhu vaone kuti kuita izvi ndiko kwakakodzera sezvo kunyanya kushandisa migwagwa kuchikonzera kuti migwagwa iyi ikurumidze kuparara uye kuchiwedzera tsaona dzemumigwagwa.
Haungati mwana wangu regera kudya sadza remhunga pasina reparicha kana kuti rewhite maize, handiti? Saka ndiri kuti iko zvino moral suasion, shandisai pfungwa dzenyu kuona kuti panenge pachikwanisa kutakura zvine railways hatitakurai neRailways tirege kuuraya migwagwa. Noti tichauraya migwagwa tichiita futi National Railways ichaya basa painokwanisa kutibatsira. Saka I have said kana ndikaona kuti zvinenge zvaakunetsa ndo patinozoenda kunoita legislate.
Pakambove nemutauro wekuti hurumende yaizaya nyaya yekuisa mutemo unorambidza kufamba kwakanyanya mumigwagwa yemunyika kwemarori anozivikanwawo achinzi magonyeti, ayo ave kunyanya kushandiswa pari zvino pakutakura zvinhu zvinorema. Asi vaElias Mudzuri vanove nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekutakurwa kwezvinhu avo vaive varipowo pachiitiko ichi vakaudza Studio 7 kuti hazvibatsire kuve nemitemo inorambidza vanhu zvekuita nekuti mitemo iyi inogona kuchorwa kana ipi nguva.
Mitemo haifani kuwandisa, mitemo ngaive yekubatsira kuti zvinhu zvifambe. Vanhu vachizwa kuti ndakuita ichi ndikadai ndinokuvara pakati ndikadai ndokuvara pasina mutemo unomanikidza. Ingangova pfungwa yevamwe kuti kumanikidza pati kumanikidza kunozocreata kunozosakisa inonzi black market. Zvinhu zvezvo zvaitwa zvichitsotsa.
Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vakati ngoro dzezvitima dzeNRZ idzi dzauya panguva yakanaka apo nhengo dzesangano ravo dziri mushishi rekuunza chibage negorosi munyika. Vasimba neutamudarikwa vanove nhengo yeparamende yeuzumba variwo mukuru weNatural Stone Company vakarumbidzawo chiitiko ichi vakati ivo nevamwe vemabhizimisi vakazvipira kushandisa kambani yeNRZ pakutakura zvinhu.
takazvipira kuapa basa zvakanyanyisa nekuti munonyatsoziva kuti kana chinhu wachiloda muchitima chinosvika hapana zvekunzi pazodi kuri kunaya bridge razodai zvakare migwagwa yedu inoita nani tikabvisa motikari dzakawanda mumugwagwa tichipa basa kurailways mugwagwa medu munoita nani vanhu varofamba nemotikari rofamba vakasununguka zvakave zvakanaka.
Ngoro idzi dzakagadzirwa nekambani yekuChina yeChina Railway Rolling Stock Corporation nemari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru zvipfumbamwe. Mukuru mukuru weNRZ vaLouis Mkwada vakabuda pachena kuti ngoro nemisoro yezvitima zvekambani yavo zvakwegura vakati akandeke kutanga mukati memakore makumi maviri nemashanu kambani yeNRZ ichikwanisa kutenga midziyo yakadai uye vakatiwo chiitiko ichi mucherechedzo wekumutsiridzwa kwekambani iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Vagari vemuchinoi vanoti upenyu huri kuramba uchivaomera uye vakawanda vavo vave kurarama nekutengesa kana nekutenga kana kutenga hupfu, mafuta kana usavi hunokwana musi mumwe chete chete. Mutoro wedu nawo Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Pamusana pekuda kwenhamo yapfunya chisero mudzimba dzakawanda, vazhinji havachakwanisa kutenga zvekudya zvinokwana mhuri panguva imwe chete. Vakawanda vave kutenga zvekudya zvinokwana kudya musi mumwe chete zvinozivikanwa nezita rekuti tutsaona. Kana huri hupfu hunenge huri muzvigaba zviduku zvakasiyana-siyana kubva pa500 grams, 1 kilogram kana 2 kilograms. Mafuta anotengeswa mumabhodhoro madiki kubva pa100 ml kusvika pa500 ml. Izvi zvave kuita kuti vakawanda vaite bhizinisi rekutengesa zvekudya mudzimba nemumigwagwa. VaBernard Kaseke ava vanogadzira shangu vari pamba pavo vanoti vanotengesa zvekudya izvo zviri kuvararamisa. VaKaseke vanoti vanotengesera pamba sezvo vasingakwanise kubhadhara rendi iyo vanoti inodhura.
Akatsvaga kuda kurarama une zvinhu zvinge zviri nani, saka ndipa kuti aitiro pai woitira pamba paitira kuti nenyemarenzi eti zvinhu zvazvi zvakaoma, saka kaonoka mari kake kashoma nani kuti bhira ndigare upa rodhi panesingabhadhari rendi ndikwanisa kuti ndiraramise umhuri sezvinhu zvazvi zvakaoma kudai.
Muzvari Janet Marongwe vanotengesa zvekudya kuti vawane kurarama asi vanoti mari yavanowana ishoma zvekuti vari kutadza kubhadhara pekugara. Amai Tembiso Moyo ava vanotengesa zvekudya kuvana vechikoro cheNemakonde vanoti zvakavanakira nekuti havabhadhare pekutengesera. Amai Moyo vanoti madhora makumi matanhatu emudya ndigera anopiwa murume wavo mashoma uye mari iyi haisi kuuya nenguva.
Zvaoma, kuna mabasa plus vana vedu vacho vakapedza zvikoro havana mabasa, vagere mudzimba, vedu vari kupuhwa mapenjeni, penjeni yacho vakuenda kupenyu mari yachakura. Isu zvinhu zvatomera, saka tichirarama nokutengesa zvatunoita kudai.
Jafet Mutandarika, mwana wechikoro wepane Makonde, anoti zvinhu zviri kuomera vabereki zvekuti havachapiwa mari yekutenga zvekudya kuchikoro sezvavaimboita nguva yakare. Muzvari Maronge vanoti havatarisire kunaka kwezvinhu munguva pfupi inotevera sezvo makambani akawanda akavhara.
Kuti zvinhu zvitirerukire ndanditi dai vanga vati maindastri mamwe akavharwa aya avhurwawo pamavarume edu aivanawo mabasa itoko vanorima vachinyatsorima nemazvo kuitira kuti zvinhu maprodusa acho anobuda mumunda machanga anyevhariwa.
Kanzuro yechinhoi inoti iri kunzwira tsitsi vagari vayo nekuda kwekuoma kweupenyu. Vachitura bhajeti reguta mwedzi wapera, kanzura Ignatius Zvigadza vakati kanzuro yavo ichabvumira vanhu kutengesa chero vachibhadhara mari inoita 50 cents pazuva. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyu revanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hazvina kujeka kuti vachangosarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump vachadyidzana sei nenyika dzemuafrica. Vakuru vakuru vehurumende yerussia vanoti vatambira kusarudzwa kwavadonald trump uye vanovimba kuti vachakwanisa kudyidzana neamerica zvakanaka. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc. Vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump nhasi vari kusangana nemutungamiri wenyika yeamerica parizvino vabarack obama kumuzinda wewhite house muwashington dc. vaobama vaitsigira amai clinton vebato ravo remademocrats asi semutemo wemuamerica vaobama vanosangana navatrump kuti vaone kuti vatrump vanozofambisa sei nyika kana vaobama vasiya chigaro ichi musi wa20 ndira. Mukuzeya nyaya iyi tabata vakindness paradza vebato rezanup f uye vaobert gutu vebato remdct. Totanga nekunzwa kubva kuna vagutu kuti zimbabwe ingadzidzei pane zviri kuitika kuamerica.
Muno muzimbabwe isu hatisati tamboziva mupresident kubva kusiya kwavamugabe. Vanga vari prime minister 1980 vamwe tichiri kusekondari chaiko tichiri zvikomana zvidoko. Yemanje misoro yochena. Hatisati tamboziva inonzi peaceful transition. Vakahwina maelection muna machi 2008 MDC yababa Morgan Tsvangirai. Ndo pakaita bongozozo rinozikana nenyika yose. Vanhu vakapondwa, vakaurawa, vakadzi vakabhinywa, misha dzikapiswa. Vezanu vakatungamirirwa nababa Mugabe vachiramba kubva panyanga.
Vaparadza pinda itinzwa.
Dambudziko riripo nevakomana ava veMDC nderekuti kuAmerica vane mutemo wavo wekuti kana kwapera makore uchingori pachinzvimbo cheupurezidendi makore 8 uripo hauchakwidza futi. Zvino muno bumbiro redu rakabvumwa naivo vana vagutu ava nderekuti iye zvino tichiripo kusvikira kuti tozotanga yematemu limiti yatingati matemu limiti muchirungu zvino haisati yasvika iyoyo. Saka zvavari kutaura ava zvekuti vamugabe chiichii kubva 1980 ichokwadi. Vamugabe kubvira 1980 vakanga varipo vari prime minister ndokuzoita president nekuti vanodiwa nesu muno muzimbabwe ende vamugabe ndo
vaiende
vamugabe ndo isu sezaayo vanombotimirira isu sezanup f tichaenda navo muna 2018 tohwina futi election.
Blessing ndingambopindawo ndipindure hama yangu paradza.
Pinda itinzwa.
Honorable paradza ari kurashika pakuti isu tiri kuti kuchinjana masimba kuri kuitika kuamerica uku kuno mucherechedzo wokuti kana maelection akaitwa pachena zvisiri zvoryire ryire zvokubira hazvinetsi kuti munhu anenge aruza anoti ha veduwe ini ndaruza. Takatoona isu Secretary Clinton vachikorokotedza President elect Donald Trump nezuro. Tinoziva kuti 2013 pakaitwa nikuvhu. Kana iye hama yangu honorable paradza akatoshamisikawo kwake uko akahwina sei. Saka tiri kuti ngatizivei kuti
ndipo
mukana kindness nditaure ndibwerekete. Saka ini tiri kuti kana munhu achinge aryiwa zviri fair fair hazvinetsi kuti abvume kuti ndaryiwa.
Wapiwa time chirega nditaurewo wataura ndazvinzwa. Dambudziko riripo nderekuti iye zvino zvitrump ahwina kuamerica uku handiti asi iye zvino kwakaita mademonstration kuamerica ikoko uko nevanhu vemademocrats vaclinton vachitsutsumwa kuti uya ahwina sei ahwina sei. Vamwe ndakanga ndichiona pasocial media vachipenya matv yavo isi saka angatirege kuchema nezva2008
ndikupindure ipapo. Chatinoramba kubirwa tose tinoziva kuti maelection omuno muzimbabwe haitwi nejekerere.
Vaparadza peta yenyu chirongwa chedu munoona sei kuchidzana kweZimbabwe neAmerica kana vaTrump vapinda panyanga kudai.
Isu tinoti kana vaTrump vachida kuti senze nawo zvakanaka tinosenza nawo zvakanaka zveZimbabwe. Isu kana vachida kutedzera zvanga zvichitwa naObama tinongo varegera vakadaro.
Tinotenda vagutu navaparadza vatereri tavatasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakangano kuti palive talk tichataura nezvesarudzo dzemuAmerica achitarisa madzimai amai Clinton naamai Melania Trump. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindevere, ndini Blessing Zulu.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 11 lwezi 2016 ngu Chris Gande. Endaweni zethu lamhlanje, inkulungwane zezizalwane zeMelika ziyangena ezidaladeni zitshengisela zisola ukukhethwa kukamnumzana Donald Trump ukuba ngumongameli. Idale leSouth Africa livotile ukuba kuxotshwe umongameli Jacob Zuma esikhundleni kodwa kwehlula.
Omunye nomunye umuntu unolungelo lokuthi alalelwe enkantolo, icala lakhe lilalelwe phambi kokuthi agwetjwe, wonke umuntu umsulwa.
Abazali abatshengisela besola umphathisikolo wesikolo seLamuli Secondary School eLupane ukuthi kazi ukukhuluma ulimi lwabantu babo batholakale bengelacala emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Imizamo yamabandla aphikisayo kwele South Africa yokwethula umongameli Zuma esihlalweni yehlule lamhlanje ekhethweni olwenziwe ngamalunga edalela eParliamente. Ibandla leDemocratic Alliance lethule ukuthi amalunga eParliamente evotele ukuthi umnumzana Zuma ngeke esathenjwa ukuthi aqhubeke engumongameli, kodwa amalunga eANC asekela umnumzana Zuma anqoba kulolo khetho. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekutshelwana qatha kunxoxo mpikiswano yokuthi amalunga eParliamente aselalo yini ithemba lokuthi umongameli Zuma aqhubeke ebusa kumbe hatshi. Ibandla eliphikisayo leDemocratic Alliance DA belisidlamalahle likhuthaza amalunga edale leParliamente ebandla elibusayo eleANC ukuthi asekele ukwethulwa kukamongameli Zuma esihlalweni. Umkhokheli weDA uMnumzana Musi Maimane utshela amalunga edale leParliamente ukuthi sekuyingozi enkulu ukuthi umongameli Zuma aqhubeke ebusa xa kukhangelwa amacala enkohlakalo okucatshangelwa ukuthi wawenza lamaphutha awenzayo ekulawuleni ilizwe. Amanye amabandla aphikisayo lawo abeme ngamazwane esithi umnumzana Zuma akehliswe esihlalweni. Okhokela ibandla le-United Democratic Movement umnumzana Bantu Holomisa ukubike wacaca ukuthi umongameli Zuma akusafanelanga abe ngumongameli.
Uyahamba uZuma, niyathanda nithande.
Kodwa kamalunga e-ANC abeme mpo enganyikinyeki esithi akayindawo umongameli Zuma. Ilunga le-ANC unkosikazi Nomvula Mokonyane utshaye phansi ngentonga esithi balokhu belethemba ebukhokhelini bukaZuma. Uthe akuqondanga ukuthi kuthiwe uZuma olwamacala khona kungakabi lo mthethwandaba osumthole elecala.
Omunye nomunye umuntu unolungelo lokuthi alalelwe enkantolo, icala lakhe lilalelwe phambi kokuthi agwetjwe, wonke umuntu umsulwa.
Ngemva kwenkulumo kube yisikhathi sokuvota phezu kwalolu daba, impumela yalolu khetho idanisa amabandla aphikisayo, kanti kube yintokozo kwabebandla le-ANC. amalunga alikhulu lamachuma amabili lesithupha 126 avotele ukuthi uZuma ehliswe esihlalweni, angamakhulu amabili lechumi lane 214 asekela ukuthi aqhubeke, kwathi abanye bekela kuvota. Abamabandla aphikisayo bona bathi sebesipha ingqobe kuZulu kwele South Africa jikelele ukuthi ajezise ngokugcweleyo ibandla le-ANC ngesikhathi sokhetho lwezwe lonke ngo-2019. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abazali abatshengisela besola umphathisikolo wesikolo seMlamuli Secondary School eLupane ukuthi kazi ukukhuluma ulimi lwabantu babo batholakale bengelacala emthethwandaba weLupane lamhlanje. Unompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabazali ephathisa isikolo eyeSchool Development Committee eMlamuli Secondary School, uMnumzana Mbuso Nkomo, labazali abathathu abathi uMbonisi Khoza, uPeter Ndlovu, loThabani Sibanda, bafumane bengelacala lidale likaMantshi, uMnumzana Ndumo Masuku, eLupane. Igqwetha lemathonsi lo Chambers, uMnumzana Dumisani Moyo, nguye obemele izibotsha ezine ezazicala ngokwephula umthetho weCriminal Codification and Reform Act lapho betshele umphathisikolo weMlamuli Secondary School uNkosikazi Milet Bonyongwe ngoNhlangula bethi kasuke esikolo alandele isivumelwano esenziwa ngabazali lesikolo. Igqwetha uDube utshele umsakazo weStudio 7 ukuba udaba lusuke lwaguquka izolo lapho uMamangala uNkosikazi Bonyongwe ebike ukuba yena kazange ayemangala, njalo icala okuthiwa walimangala kalazi ngoba abazali kabazange bamhlukuluze, njalo babelandela isinqumo laye avumelana laso labadala besikolo.
UNkosikazi Bonyongwe walile phambi kwenkundla ukuthi uyohamba wayenze iripoti ukuthi uyahlukumezwa ngabazali, njalo bebemhlukumezela ukuthi yena ukhuluma ulimi lesishona emhluleni wemandebeleni. Njalo wawala phambi kwenkundla ukuthi amapholisa akakhuluma naye. Watshela inkundla ukuthi amapholisa esefika kuye afika semtshele sebophe abantu ababili asathungatha ababili abanye bangikhona ababili. Le statement esabhalwa amapholisa besithi le statement ekade kuthiwa sibhalwe nguye usalile, wathi amapholisa azange akhuluma laye aza kuye sebezomcelisa usayina.
UDube ubike ukuba abazali abafumanwanga belecala, njalo bahle bakhululwa icala laphela. UDube ungezelele ethi uMantshi ucunuke kakhulu ngesikhathi uvela ukuba uNkosikazi Bonyongwe kazange amangale, njalo wabizwa ngamapholisa esebanjwa ngamandla ukuba azosayina amaphepha enkulumo angayenzanga. Umfakazi uZibusiso Masuku laye uvumelane loNkosikazi Bonyongwe ethi abazali abazange babelolaka babelandela isinqumo se-SDC amapholisa kunye lezisebenzi zikahulumende ezemfundo esenziwa nguNhlolanja 23 lonyaka. Umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mxolisi Moyo ubike ukuba uMantshi uphathe kahle inkundla yakhe, njalo wavela ukuba amapholisa ahlukumeza abazali emakhaya ebabumbela amacala angekho.
Ngokunjalo njengebandla sithi sisaqhubekela phambili singena kuzabelo zonke ezilohlupho olufanalo lwemlamulo ukuze isabelo sethu sakumthwakazi sithole ukuthi amalungelo aso ayalwelwa ngeqiniso, njalo inkululeko yethu ize ngamafitshane.
Izakhamizi zeLupane ziveze ukukhathazeka ngendlela uSergeant Hotshi abahlukumeza ngayo, bathi bazamthathela inyathela. Ngimele iStudio 7, nginguNompumelelo Moyo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. ku-live talk lamhlanje kuhlelo lwe-Women's Roundtable sixoxa ngodaba lokungakhethwa kukankosikazi Hillary Clinton ukuthi abe ngumongameli wele Melika obekuzamenza abe ngowesifazane wakuqala ukuba ngumongameli walelo lizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane. Ele Pakistan lithi ukubulawa kwenkokheli yenhlanganiso yeHakani Network kwele Afghanistan kutshengisa ukuba lelo lizwe liliswana lamalwa ecatsha. Izinothi zakwele China zetheswa umlando wokumisa ukuthuthuka komnotho walelo lizwe ngokuzinothisa zisusa imali elizweni zisiya ifihla kwamanye amazwe angaphetheya. Solo edlule ukhetho lokudinga umongameli wele Melika omutsha oluchazwe ngabaningi ukuthi lube lamagama amabi aphoselane ngabakade bencintisa kulokufuthelana okukhulu. Sesifikile njalo isikhathi sokuthi osechiya isikhundla lesi umongameli Barack Obama aqalise ukunikeza intambo zombuso kobuyayo ukuzabusa umnumzana Donald Trump ngemva kokuba ababili laba bengela budlelwano obuhle. Ukuhlaziya loludaba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe lonkosikazi Busi Murandu umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo wabantwana labesifazane kanye lonkosazana Sam Khumalo laye ongumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eZimbabwe. Bonke bobabili bathi njengabesifazane babuhlungu ukunqotshwa kukankosikazi Hillary Clinton kodwa njengokutsho kukaClinton kumele bakwamukele.
Ngingomunye wabesifazane ngizwa ubuhlungu ngoba ilizwe le-USA is considered and considers itself ukuba yi-leader in democracy. But kukhanya ngani kuyehlula ukuthi bakhokhele ekuvumeni ukuthi umama laye angaba le-capacity yokuba ngu-president njengobaba.
Nguphe lawo imzuzu yona le.
Though esebenze nzima kugadala la ngiyamcongratulate for what akwenzileyo, kodwa ke bese ngibona ukuthi inkinga iku intraparty level ukuthi abasekelananga kakhulu ukuthi uMrs Clinton angene kube lobudlwangu dlwangu lokudonselana ekuphathi yama Democrats esikubonayo kuyikunganivele kuyenzakala kuma parties amaningi ukuthi nxa kumele ukuthi kufakwe icandidate abantu baqalisa ukudabulelana bengasupport icandidate. Sibona ukuthi ama Democrats bona bebe responsible for ukungawini kwakhe and sicabangela ukuthi kusiyaphambi le kumele ukuthi bona bacabange ukuthi khona nxa bezafaka umuntu ongumama bamsekele as a party not ukuthi badabulelane phakathi bamlengise uyavacine engawinanga. So ngifica ukuthi khona abayenzanga kahle as a party ama Democrats ukuthi bamsekele umama uClinton.
Nanku umongameli Barack Obama useyamukele kodwa nguye akade khankasa kanzima ikhankasela unkosikazi Hillary Clinton kodwa ke sesifikile ke isikhathi sokuthi baxhawulane izandla lalo akade bephikisana laye kwezombusazwe eMelika. Libona ukuthi kuzahamba kanjani?
Bengilalele uPresident Obama ekhuluma, ngalalela futhi lo Mrs Clinton ekhuluma. Hayi, ngizenhlizeni yami ngisiba lokuphumula ukuthi iprocess yehandover take over ipower is not threatened. Nibuhlungu njengabanye endimama uClinton ukhulumile wathi kuhlungu and kuzaba buhlungu kwesikhathi eside but also kumele sikukhangele ukuthi how do we go forward as a nation and uPresident Obama like send the same message eyokuthi hayi I see candidate kade siyikhangele but yikho oso ukhona. So ngibona ngani i-handover, take over ye-power is going to be smooth, and ngibona ngani yisifundo kithi sonke.
Makhumalo, ubona njani lapha ezombusazwe ezemelika ukuthi ama-Democrats ase minority, nanku ama-Republicans asethethe amadali wonke awe parliament le senate njalo yibo abasebe lomongameli?
Ngibona ingxenye kungasebenza ngenxa yokuthi ungakhangela uObama uthe sembusweni lapha ama-Republican abe yibo akade besenza kube nzima ukuthi kuphase imithetho. So imithetho yonke kadivela kuma-Democrats bebeyinyathelela phansi ngenxa yokuthi bebebadlala i-politics la phakathi laphana. So sibona sengathi ingxenye sizabona njengemithetho ekhangele ezembhobho ingxenye ingaphasa this time around, angikwazi, but mbona sengathi imithetho naliyana bona kadebele kube inyathela phansi ingxenye bazayiphasa this time around. Kodwa mphinde futhi ngikhangele ngangale ngithi mina ama-Republicans ivele bona bayenza lokho esikuthi ngama-extreme approach to izinto, ukuthi bona bakhangelele baseva laba bangani vele bangcono abalezimali, laba badubekayo abaphansi babakhangelele phansi. Ngibona sengazathi kusizaba lohlupho, especially nxa bengareversa i-Obama health care leyana, ngoba ibekade ingani isenza ukuthi abantu abadubekayo bebengani bayafinyelela labo eze-health. So khonapho ke ngani le problem ukuthi ama-interest abo abasevayo ababe ngama-interest abantu abaphansi yini, kumbe ama-interest alabo abantu angani vele abathuthekileyo abaphezulu? Imithetho ezapasa laphana izabe iseva ama-interest kabani?
Nxa siqathanisa lase-Africa, i-handover takeover power ubona njani?
Hayi, mina ngifundile sibili, ngabona ukuthi e-Africa kwehlukene, ngoba e-Africa i-process esenza ngayo ama-elections kwabe kulobuhlungu, kulokukhala, kwesikhathi kulinyalwa, kwesikhathi kufiwa, and khonokho yiko kusuka kwasethe i-handover takeover ye-power. But engufundileyo nge-America ukuthi uyakhalwa kulobuhlungu, but ubuhlungu okuyabe kuliwa ngama-ideas ngenkulumo, and kwenza ukuthi even ababe bengawinanga beluzile bavume ukuthi hayi siluzile, sibuhlungu, we don't believe in your policies, but siluzile. So khonokho kuyabuilda i-patriotism, ngoba uyabubona la ukuthi ayi-election yenze kuhle sibili.
Ye, elo ugcina lakho Makhumalo?
Futhi lami ngezele khonapho ngithi yabona thina e-Africa i-problem yethu ukuthi sisuka sithathe politics siyenze ibe ngiyongakithi ngeyami mina uSamu ayisoyelizwe. Nxa kade silalela uMama Clinton laphana bekhuluma ukuthi hayi akulandaba sengiluzile, kodwa kumele siyakheni ilizwe siyaphambili. So uzakhangela ukuthi bona baqakathekisa ilizwe ukudlula bona abakufilayo as abantu nje, as individuals. So thina njenge-Africa kumele siku funde konkani ukuthi sifake ilizwe liphambili, sifake abantu phambili before thina esikufunayo. Kwenza ukuthi even danxa siluzile, kodwa phambili aphana sibambana izandla sithi asinatheni itiye sokudlulile lokhuyana okokulwa loku ukuthi odliweyo ngubani, because we have to focus on ukuyakha ilizwe. Ngingathi i-Africa yikho kumele ikufunde khona lokhu sisiya phambili.
Leyo ke bekuyingxoxo enziwe nguPraxedis Jeremiah loNkosikazi Busi Mrandu, umqondisi wenhlanganiso elela amalungelo abantwana labesifazane, kanye loNkosazana Samu Khumalo, laye ngumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane.
Izizalwane zeMelika zitshengisele ezitaladini ngolwesithathu ebusuku eNew York zikhonona ngokukhethwa kwamnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli ngolwesibili. Lokhu eziqhubekela phambili ngalokhu endaweni eziningi zelizwe. Abatshengiselayo eNew York basesigodlweni samakampani kaTrump awe-Trump Tower eseManhattan. Abakhulumele Studio 7 bathe akucaci ukuthi uTrump uzabenzelani esengumongameli weMelika. Kulokhu tshengisela okufanayo emadolobheni anjengeChicago, eLos Angeles, ePhiladelphia, Boston, eOregon leMinnesota. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labasebenza lomnumzana Trump. Abatshengiselayo bathi uTrump onqobe unkosikazi Hillary Clinton ngolwesibili ukhanya engelabuntu obubalulekileyo. Unkosazana Mercy O'Malley okade etshengisela phandle kwesigodlo sikaTrump eNew York uthe akumelanga uTrump abe ngumongameli welizwe leMelika.
I believe that Trump is a completely unacceptable candidate for the President of the United States. I mean, it's possible to impeach the President. All that I care about doing right now is demonstrating that I support people of color, that I support queer people, and that I support women in this country, and that I'm going to do everything within my power personally to prevent violence against them. I'm insulted, and I'm afraid, and I'm very hurt.
Ngilapha ngoba umnumzana Trump akumelanga abe ngumongameli we United States. Kuyenzakala ukuthi sizame ukuthi engangeni esikhundleni sikamongameli. Kumele silwele amalungelo abesifazana lamalungelo abantu abamnyama. Ngizazama ngawo wonke amandla ami ukuthi ngokulwele lokho.
Omunye njalo obetshengisela phandle kwesigodlo lesi ngunkosazana Theo Rogers othe akumele uTrump ahloniphe ilungelo labesifazana.
Even though Trump won, it's still important for us to say that we are not going to let women be considered second-class citizens. We're not going to let his hate speech against people of racial minorities, LGBTQ people, immigrants, everyone. I don't think that
ngilapha ngoba ngidanile ngokwenzakale emelini. Kumele singavumi ukuthi ephule amalungelo abesifazane nabanye abachiyeneyo. Angiboni umnumzana Trump esethulela uZulu akufunayo. Kungeke kwenzakala lokho. Kuzamela sitshengisele ezitaladini kuze kulunge.
Kodwa-ke esinye isizalwane seMelika esicele ukuthi simbize ngesibongo sakhe esako-Howard okade esezitaladini ese-New York duzane le-Trump Tower uthe abatshengiselayo laba bachitha isikhathi sabo. Uphinde wathi uTrump ulakho ukuthi uzakwethulela uZulu imisebenzi lokunye okufanayo. Akwaziwa ukuthi kuzaphetha ngani ukutshengisela lokhu endaweni eziningi kwele Melika lapho iningi labantu akade likhangelele ukuthi uClinton uzanqoba kukhetho lolu. UTrump okwamanje uselungiselela ukungena esigodlweni sikamongameli weMelika eseWhite House loba ekhangelelwe ukuthi uzafungiswa okusemthethweni ngozibandlela. UTrump ukhangelelwe ukuthi uzahlangana lomongameli Barack Obama lamuhla eWashington DC lequla lakhe eselilungisela ukuthi angene eWhite House. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs Dube. Kunjalo nje ukunqoba kukamnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans kulethe ukufuthelana ngoba abanye bathi umthetho owenza ukuthi anqobe o-Electoral College uqilibezela unkosikazi Hillary Clinton owama-Democrats yena owathola amavoti amaningi kulo Trump kodwa wanqotshwa. Ukuze sizwe ukuthi kuhamba njani ngalokhu uMike wobe owe-Studio 7 uxoxela abanye abakade betshengisela phambi kwe-Trump International Hotel eWashington DC unkosikazi Michelle Leba lo nkosikazi Julius Klinter.
I think that he will jeopardize our entire country financially, security-wise, personally, individually.
Ngombono wami uTrump uzozidlalisela izimali zethu. Athi phezu kwalokho uzofaka leli lizwe lethu engozini enkulu ngobandlululo lwakhe. Ngiyaxolisa kodwa ukhetho kwakhe kuyephula inhliziyo yami. Leli lizwe esiphila kilo lamhlanje angisalazi. Lokhu kulihlazo njalo kuzosibisela emuva kakhulu. Njalo ngombono wami abantu abamsekelayo abalalo ulwazi olupheleleyo lokuthi kasoze afa abanakekela impilo zabo lapho esephiwa intambo zombuso kahulumende.
I've been very concerned with Mr. Trump's encouragement.
Uma ngicabanga ngomnumzana Trump esengumongameli waleli lizwe, ngizizwa ngikhathazekile kakhulu ngoba lo muntu umele konke engakusekeliyo njalo engakuthakazeleliyo kulobandlululo olukhulu. Mina nginje ngilabantwana abangamantombazane abangamalathini. Lokhu kuyangicunula uma sekukhuluma ikakhulu ngabantu bokuza.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. kwezemidlalo lamhlanje sekusungulwe umncintiswano womdlalo wenguqu omutsha ozabizwa ngegama likaMuyi owayengumsekeli kamongameli welizwe uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo. Lo mdlalo ozadlalwa ngamaqembu akusigaba seSouthern Region Soccer League. Okuninga sikuzweni kuntathela izindaba yezemidlalo uJoseph Njanje esiphalolu daba ngokugcweleyo.
Amaqembu azaphutha imidlalo yawehlezi kwindawo eziyithoba munembili eziphezu kwengalane yemiklomelo kwisigaba seSouthern Region Soccer League yiwo azancintisa kumqhudelwano weJoshua Mqhabuko Nkomo wona oqoqwa yinhlanganiso yeTrukumba Mining Enterprises. Ekhuluma emkhosini wokusungulwa kwalemidlalo okusemthethweni, indodana kaJoshua Mqhabuko Nkomo uSibangilizwe uthe uMuyi wayekhuthaza ukuba umdlalo wenguqu wenze abantu bebambane hatshi ukubahlukanisa ngombala langemhlobo.
Ibhora umdala uthe iphuma igola mzingwa kwase kulama-team amabili, Highlanders and Mashona United. Westil kwase kulamamzwa amlawuchila moya and Chiwororo. And umdala came out and said, this nonsense must stop. Wama ke konoko waphela ke lokho ngenxa yokuthi umdala always wanted to see abantu united.
Amaqembu ahlezi endaweni eziyisithupha phezu kwengalane kusele umdlalo owodwa ukuba imidlalo ifike komlindi uyacina kwisigaba seSouthern Region Soccer League ngagoqela eleBulawayo Chiefs, eleBantu Rovers, eleMakakasi, iZPC Wange, eleZRP Bulawayo kanye leTalent Vision. Wonke lawa maqembu aselalo ilungelo lokuphatheka kumncintiswano weJoshua Mqhabuko Nkomo Top 8, ikanti amanye amabili azakwaziwa ngemva kwemidlalo yangempela viki. Ubaba uSibangilizwe Nkomo ukhuthaze inkokheli zomdlalo wenguqu ukuba zuliswane lobudlwangudlwangu lumncintiswano odlalwe kungela ukuxokozela.
Cela abantwana bakababa abantwana bemhlaba abantwana bakababa lonke ivela nyangosokolo abantwana bakababa zimbabwe. Cela ngimele apha ngimele yena lamhla ukuthi xa sisezi-esports baba kumele njani badala asekhalejela abantwana ukuthi bebambane beyekele kongwanisa kesibone omdlalo.
Inhlanganiso yeTrukumba ifake inkulungwane ezilithumi kumncintiswano weJoshua Mqhabuko Nkomo Top 8, njalo iqembu elizanqoba lizathola inkulungwane ezimbili lamakhulu amane. Iqembu elizadliwa kufinal lizathola inkulungwane eyodwa elamakhulu amahlanu, kuthi amaqembu azaphelela kusemifinal azaphiwa amakhulu ayisikhombisa, ikanti lawo azaphelelwa ngumphako kusigaba sequarterfinal azathola amakhulu amathathu. Umdlali ozalitshayela emambuleni kaningi kulabanye uzaphiwa umvuzo wamadola angamashumi amahlanu, ikanti lonozinti ozaqhuba kuhle uzathola laye amadola angamashumi amahlanu. Imali yokubhadala unompembe, amapolisa, eyokubhadalela inkundla kanye lendleko zokuhambisa izavela kuzo inkulungwane ezilithumi ezifakwe inhlanganiso yeTrukumba Mining Enterprises. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ale valaleli yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Okwakathesi sesilethulela ke yezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethulwa lamhlanje. Inkulungwane zezizalwane zeleMelika ziyangena izidaladeni zitshengisela zisola ukukhethwa kukamnumzana Donald Trump ukuba ngumongameli. Idale leSouth Africa livotile ukuba kuxotshwe umongameli Jacob Zuma esikhundleni kodwa kwehlula. Abazali abatshengisela besola umphathisikolo wesikolo seMlamuli Secondary School eLupane ukuthi kazi ukukhuluma ulimi lwabantwababo njalo kasuke esikolo lesi batholakale bengelacala. Lingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Loba i-text message kumbe i-WhatsApp ku 1202-465-0318. Igama nguChris Gande Lilale. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.